manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 29/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongo panyaya yava Job Scala nava Godfrey Stole pamhosva yavakabatwa nayo yekupesvedzera mhirizhonga votarisirwa kuturwa mangwana. Nyaya yekurwira utungamiri mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change inonzi yatanga zvichikonzera zinyekenyeke mubato iri. Zimbabwe yaparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekolera. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Magweta arikumirira vaimbova miriri wezengeza West muda reparamende vaJob Scala nava Godfrey Stole vanomirira chitungwiza North muda reparamende vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga vaisa chikumbiro kudare kuti vaviri ava vapiwe mutongo usingavadzosere kujeri asi vachuchisi varikupikisa vachiti vanofanira kukandwa mujeri Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Mushure mekunzwa zvichemo zvabva kumagweta avaviri ava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi mutongi wedarama itafadzwa miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati vaJeremiah Bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana
dare parapedza kunzwa zvatanga tichitura pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota pasitu
muchuchusi vaEfrem Zinyandu na sivarovedzera kudare kuti vasikala navastole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza vabhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare asi gweta uye vari mutauriri wemhuri yavasikala vafred masarirevhu vabvuma kuti magwete vaviri avakumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa
magwete edu chaanga achikurudzira kuti papuwe mutongo unosuspendwa kana kuti uiswa parutivi vasikala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda chokupedzisira magweta edu vakurudzira dare kuti ritore umboe weuchapupu wanana muchuchisi wekuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana umbowo hwakaiswa pamberi pedare nekuti pane zvinhu zvakaparara mushure mekunge mhosva iyi yapara
vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravasikala vaHarrison Ngomo vati vasikala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika vangomuvaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi dare ranzwawo kuti vasikala navastole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri upenyu hwevana ava hunokanganisika vachitsigirawo zvichemo zvaiswa kudare vaOliver Marwa vange vakamirira vastole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri Jerry Amai Precious Dina Vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo vari kutarisira mutongo wakareruka.
Saka tinotarisira kuti mangwana vacharerutsawo mutongo wavo kuna Jobstar sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo pasina mhosva yaakabaya.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vane chivimbo chekuti mutongo achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta evaviri ava.
Basa redu isusu nderekutonga nyika kwete rekutonga vanhu, iro ndere madzitare. Muchuchusi basa rake nderekuinda akanga atarisa nyaya yachona uno chuchisa achisama mafiki kana nyaya yacho zvairi nezvane maonero vake kuti maonero angu nyaya iyi inokodzera mutongo wakati. Mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuyo akachi achirererera musungwa obva apa mutongi wake.
Vasikala navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera, asi magweta vanoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wokuti vane mhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vachuchisi kana kuti National Prosecuting Authority vazivisa nhasi kuti vamira kuchuchisa magweta maviri anorwira kodzero dzevanhu anoti vatapiwa muchine ripi nava Douglas Coltart pamhosva yavaipomerwa yekukanganisa mashandiro emapurisa. Vaviri ava vakasungwa muna gunyana rirapera vachinzi vainge vachikora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vanonzi vainge vatadzisa mapurisa kubvunzurudza nekuferefeta kanzura weward 26 muGlenora vaombiraishe Nende navasanele Mukuhlani vainge vapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vakazosiya vaitwa kafira mberi kumashonaland west. Asi vachuchisi vanoti havana umbowo hwekuroverera vaColtart navamuchine ripi vange vachimirirwa negweta vaAlec Muchadehama vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vamuchine ripi tikatanga nekuvabvunza kuti vanzwa sei nezvaturwa nedare.
Tinobva kufara kuti isiwo vachuchisi varatidza kuva vanogaidziwa nemutemo uye maethics ebise magweta ekuti basa redu rinofanira kutungamirirwa nezvotaurwa nemutemo. Pane nyaya pane nyaya, munhu anofanira kuti atongwe kana awanikwa asina mhosva kuti yorasa nyaya iyoyo. Asiwo pasina nyaya, munhu haafaniri kuti amiswe pamberi pematare.
Saka hapana umbo hwakati tsvikiti hwanga hwaunzwa kudare, ndo mamiriro azvakaita.
Panga pasina nyaya yekuti vari kukwanisa kuti vapinze kukoti kuti vazopfuva kuti sitakatyora mutemo. Zvinova zvinoratidza kuti vakaungirana nesu sezvataitaura kuti pokutotanga tiati tatingafanirwi kunge takambosvina. Taiita basa redu semagweta zvinotenderwa nekumbiro remutemo, zvinotenderwa nelegal practitioners, zvinotenderwazve zvakare nekukoshesiwa nemaconventions akawanda chaizvo maringe nekushanda kunoita magweta pasi rose.
Saka zvainge zvafamba sei apa pakuzonzi mimi manga matadzisa mapurisa kuita basa ravo?
Taizvi tavhiringidza mapurisa avo vaida kuti vavhunduridze maclients edu. Iwo mapurisa vari kuti vaiferefetawo zvekupambwa uye kushungurudzwa kwainge kwaita maclients edu. Zvinova zvimwe chetewo isu zvatanga tapfirwawo basa kuti tidzivirire kodzero dzavo tishande. Kureva kuti isu zvataida kuita zvanga zvichiri kukiringisha zvaida kuitwa nemapurisa, bati kuti zvataitoita isusu taiita kushanda tamubatira pamwe chete. Isusu takamira semagweta semaclients vedu ainge apambwa uye kuchungurudzwa mapurisawo vachiferefetawo. Chinangwa chiri chokuti ivo vakapamba nekushungurudza maclients vedu vabatwe, vasungwe, voiswa kudare remhosva. Unodarira nyaya iyoyo kupamba nekushungurudza.
Mune urongwa here hwekuendesa vakakusungai ava kumatare kuti muripwe?
Pasi rino ringatedzera rakazara nevanhu mapofu kuti ukandibaya chorangu ndokubaya. Isusu indakazvim mari wakapindira wakaita kuti chiedza nechokwadi chibude pachena izvozvo zvakaringa endi tinodavirawo kuti nyangwe chivo vacho vanga vatisunga tichinga kumberi oro pavachange vachiita basa ravo vanotungamirirwawo nekuti mutemo uri kutyini
Gweta vari murwiri wekodzero dzevanhu vatapiwa muchine ripi vachitaura vari parunare muHarare Mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change maitas nyeke nyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zvirikurwira utungamiri webato iri zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaNelson Chamisa kusvika pari zvino muzvare Fadzai Mahere vanomirira Mount Pleasant mudare reparamende ndivo chete vazivisa zviri pamutemo mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vasiya basa Asi vamwe vari kusangana mangwana kuti vaone kuti votora gwara ripi vakawanda wavo vachiti havasi kuzobuda mudare reparamende kumakanzuru kana kuti musenate vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengedzo shabangu vatodoma vamwe pazvinzvimbo uye vanoti vachadzinga vamwe vasiri kutevera gwara ravari kutora Muguziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova nhengo yebato reMDC uye vakaitawo gurukota muhurumende yemubatanidzwa vari gweta zvakare advocate Eric Matinenga
ndofunga chakanaka nechekuti vanhu vambokurukura kana vakurukura voona kuti vangaita sei nekuti haingaveri nevachamisa chete kuti vaite zvakadai zvine vanhu vese voita zvakadai zvedangodiwo vanhu vataurirana vaone kuti vanhu vanozvishandisa sei asi chikuru chandai tina kutaridza ndezvekuti isolate Shabangu unomuisolata sei because ini ndaifunga kuti put Shabangu between a rock and a hard place Shabangu ari kuti iye zvinei zvemupalamendi vaimbori vetriplefiva ya vava vanhu vangu saka ndaindiri kuti kana vanhu vacho vese vavo vakati isisu Shabangu hatiziziye mukuru wedu muparamende zvinhuvi wavanochuza iye zvinoreva kuti vese vati kuna Shabangu uri kunyepa your fiction saka toona kuti Shabangu achaita se achati vanhu vacho vese muparamende ndokuita rico here kana adaro then unoona kuti anga asina nemunhu wese
asi hapaiti here dambudziko apo advocate nekuti takangoona zvimwe chete zvichiitwa izvo navamonzora vanhu vakawanda vakabuda vachiti havasi kudiviravo asi ivo havana kuva rikola vakangorikola vashoma vavaida asi vakaramba vachipiwa mari dzese nehurumende dzinopiwa mapato ezvematongerwo enyika kunyange zvava zviri pachena kuti vanhu vacho vari muparamende vanga vati havasi kushanda nawo ende vanga vasingashandiwo navo
zvakatisiyane sikuona kwangu panyaya dzaiitika dzese dzemariko hapana kumboita stage yekuti vanhu vacho vari affected vainyora matsamba vachiita the opposition vachiita supported neparty
asi vamatininga vamwe vanoti vachabangu vanotoziva havo kuti havana vanhu saka nekudaro ka nyange vana vakanyora tsamba nyange vakangonyarara vanenge vari kutsigirwa nematare ndo maonero evamwe aya nekudaro vanogona kungonyora vanhu ava matsamba vachabangu vongonyarara zvavo vorikola kana 102 voenderaawo mberi nebasa
inini ndiriva kuti the folly of Mr. Shabangu it's not about what is happening in Zimbabwe kana vanyora tsamba dziyai chitongoti hauzotauri every little nuance yaunofanira kuzivi ina yacho saka dzanyorwa dziyai dzidai handi dzinoita muna Shabangu nana speaker It's under the Moisa that it is first step kumasakuma ambassador ese esada. And if you want to be naughty, if it's under you, kuna chief justice, or if it's under you, kuna judge president. Wagari waziwa, kuti, yes, tingatini ita decision, nagaita se, asin domo kukuloru kuta wani.
Avo vanga vari gweta uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa advocate Eric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vari ku Rome ku Italy kumusangano we Italy Africa Summit. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri venyika dzinosvika makumi maviri dzemu Africa. Vachitaurawo kumusangano uyu vamunangagwa vati wakakosha zvikuru mukusimudzira kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vati pasi rese haringasiye Africa ichisarira kumashure munyaya dzebudiriro iyo ine zviwanikwa zvakawanda. Vasimbaradzawo kuti yave nguva yekuti nyika yavo nedzemu Africa dzivandudze ukama hwadzo. Amai Meloni vavimbisawo kudyara mari inosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 5.5 billion euros uye imwe mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion euros kubva kuhomwe yezvemamiriro ekunze yavakaumba mugore ra 2021. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe.
Aisiyo yokutanga panyaya yemusangano iripo pakati peAfrica nedzimwe nyika huru. Tikazvitarisa tinoona kuti pane inonzi Forum on China Africa Cooperation yakatotanga gore ra 2000. Ine tinyanya kuti kuChina asi inogogona kusvika kuJohannesburg nemamwe maguta. Kunezve tinoti United States Africa Leaders Summit yakatongwana vaObama mugore ra 2014. Tinezve tinoti UK Africa Investment Summit yakatotanga mugore ra 2020. Saka masummits akati wandei asi chitarisa tinoona kuti pane nyika huru dzinenge dzida kuita ma relations neAfrica as a continent.
Dzinokokwa sei nyika kumaungano akadai aya?
Kana ndichitarisa misangano iyoyi yokuti nyika huru dzinokoka nyika dzine dzemuAfrica, ndinoona sekuti dzimwe nguva pane vamwe vanokokwa kune dzimwe nyika, lakini America inokokawo vainoda, China inokokawo vanowirirana navo, UK inokokawo vanowirirana navo. Saka ndiri kuona kuti zvanhasi izvo nyika iri yeZimbabwe yakakokwa vamunangagwa vakamirira Zimbabwe.
Ngatichidzoka ipa Zimbabwe senyika, ukama hwayo neItaly wakamira sei?
Tinoona kuti ukama huripo zveshuwa, asi hauna kunyanya kusimba semasimbira akaita ukama hweZimbabwe neChina, wakaita Zimbabwe neUK neZimbabwe even neUnited States. Asi ukama huripo, tinoona pakunyanya kutengeserana, nokuti ndopane nyaya yetotiwo international trade. Tinoona kuti vanhu vekuItaly vanotora mamineral products edu, vanonyanya kutenga futi mavegetables kubva muZimbabwe, vanotenga futi mastones and glass kubva muZimbabwe. Ukuwo kana Zimbabwe inowanzo kutenga mamachines kubva kuItaly, maplastics nemarabba nemametal products.
Zvivimbiso zvabatwa namai Meloni munoona zvichibatika here kuZimbabwe?
Ini ndinaso zvakatikoshera Zimbabwe pakuti tine dambudziko remagetsi, tine dambudziko reinfrastructure yaurawa, tine dambudziko rehealth isingachabatsiri vanhu kuti vanoenda kuzvipatara vachidzoka vasina kurapwa, tine dambudziko futi needucation. Saka zvinenge zviri kukara zvikakwanisika kuti sezvo vamunanga wariko vakavavo vane zvavanouya vakabata, zvinonzi kuenergy chii chavauya vakabata, kuinfrastructure chii chavauya vakabata, kuhealth chii chavauya vakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vachitaura vari parunare kuCape Town naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu vanonzi vaurayiwa pamuganhu weSouth Sudan neSudan. Izvi zvinonzi zvaitwa nevanhu vabva mudunhu reWarab vachirwisa vari mudunhu reAbyei. Vanhu vari mumatunhu ava vagara vaine makore vachirwisana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matano akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby vati America haisi kuda kuita hondo neIran asi haisi kuzomira kutora matano. Vebato remaRepublicans mudare reCongress muAmerica vari kukurudzira vaBiden kuti vabhombe Iran. Munyaya dzezveutano, hurumende yaparura kukuwadzana muHarare nhasi chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera. Korera yave kusvitsa gore ichipararira zvakanyanya mumatunhu ose enyika. Urongwa hwekupa vanhu nhomba huri kutanga muHarare munzvimbo dzinoti Kuwadzana, Glenview uye Chiredzi kumasvingo uyewo kuBuhera, Manicaland. Mutorerwe nawo kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Chirongwa chekutanga kudonhedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachausta wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vataengwa vati zvakakosha kuti paitwe mishandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu vafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatomboshandiswa munomunyika kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Chimanimani, Chipinge, Chegutu, nemuno muHarare, vachakamboita korera muna 2018 nemuna 2020. Ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechi, zvinhu zvakatomboshandiswa, musadzeze, hapana chekutya bakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sangano reWHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yawana nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vazvana emuzorodzi vaudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo vachiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatamboona vachiita madoor to door awareness campaigns kuma affected areas akafanana naChiredzi kunana mukwasini uku. Tanga tiriko paweekend pano asi tikuona kuti vanhu vanongozvinzwa namakuhwa, vanhu vanongozvinzwa nepamawhatsapp.
Mumwe mugari wemuvulawayo vamashau muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term izvi zvinogwaisha nhani inongotaurwa nezvayo kana kuri kuti tapinda kumaelections. The next 4 years nyika yakanyararwa yozobuda zvezitema emaelections.
Dr. Simbiso Ranga vanoye chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
Izvi zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena kana ari madhamu, kwoita zvemapipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatreatwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term korera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozivewo kuti korera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matano ekuwanisa vanhu mvura.
Nyaya yekuti mapolitician anongosetla vanhu pavanongoda pese pese, again ndo imwe iri kuita fuel chirwere chekorera ichi. This politically motivated resettlement yakashata. Ndo vanhu vaya vanozoenda kuchipoingwa dzimba futi weta homeless. Masettlements acho haana water ne sanitation yakakwana. Vanhu vangu vanonzi chigarai apa mugotivhotera, hazvina kururama. And finally, ma local authorities ari kutadza kuprovide ma services because akadzvinyiwa pahuro nehurumende, haasi kupiwa zvikwanisiro.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu makumi manomwe nemumwe vainge vafa nekorera, asi pane vamwe mazana mana nevashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Zano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi, mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Pari zvino pane mutambo uri kutambwa pakati peCape Verde neMauritania. Kwapera maminetsi makumi maviri nemanomwe, zvikwata izvi zvichiri zvakaita mangange 0-0. Chikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamusha chichakweshana neSenegal mutambo wakamirirwa nevatsigiri venhabvu vakawanda nenguva dza10 manheru ano. Mangwana nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso, kuchitiwo nenguva dza10 manheru Morocco ichatamba neSouth Africa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo ya nhasi, chikwata chafadza vakawanda gore rino kumakwikwi cheCape Verde chinosangana neMauritania, icho chinewe mukuwa zvikuru pamusana pemutambi wavo anovabatira mugedhi pabakani yese, iye anova ndiye akareba kukunda vatambi vese vari kumakwikwi. Zvisinei hazvo, kunyange vakareba sei, chikamu chekutanga chemitambo akagoveswa kana neAngola neBurkina Faso, uye kana Cape Verde ikauya yakarodza kumberi sematambiro avakaita muchikamu chemitambo yekutanga, tarisiro kuti ndiyo ichakunda mumutambo wavo neMauritania.
Munoona mutambo wechikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamba chichitamba neSenegal uchizofamba sei muzuva ranhasi?
Senegal inova ndiyo yoga yakakunda mumitambo yese yavatamba mumakwikwi egore rino, iri kusangana nevaridzi vemusha Ivory Coast, iyo yakamuka kumakuva vakawanda vave kufungidzira kuti yabuda mumakwikwi. Ivory Coast yakapona shure mekukundwa kwakaitwa Zambia nechikwata cheMorocco, uye pamitambo yavo mitatu yechikamu chekutanga yakakunda kamwe ikazoumburudzwa kaviri nechikwata cheEquatorial Guinea neNigeria. Asi ndiani aizviziva kuti vana Mauritania vangangokunda vana Algeria, kuti vana Cape Verde vangakunda vana Ghana. Seizvozvo Ivory Coast inogonawo kushamisa vakawanda ikatokunda varidzi vomukombe Senegal ikadzokera kumusha.
Tombotarisa mitambo yakatambwa nezuro, ndeipi mitambo yamungati imi yakafadza vazhinji?
Nesvondo, chimwe chezvikwata zvanga zvichifungidzirwa kuti zvichaenderera mberi mumakwikwi Equatorial Guinea chakazosvika kwamvura yacheka makumbo shure mekukundwa 1-0 nevavakidzani Guinea. Chibodzwa chakapedza mutambo chichimwiswa nechikomana Mohamed Bayo neminiti rekugumisira romutambo. Zvakarwadzwa zvikuru kuti chikwata cheEquatorial Guinea icho chakatadza kumwisa penalty yakapotswa nemutambi wavo Emilion Su, anova ndiye achiri kutungamira vamwisa vose kumakwikwi egore rino.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7. Musakanganwe vateereri chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa reCCC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7, ngomvulo mhlaka 29 kuzibandlela 2024 ngoKipstube. Endaweni zethu lamhlanje.
Siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye baphuma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement.
Kodwa unombala jikelele webandla le-CCC uthi zokhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko. Welinye icele abalandela umnumzana Nelson Chamisa kuthi ibandlaleli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit okhulunywa ngokudlelana okubanzi lamazwe ezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Othi ungunompala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sengezo Chabango uthi sokukhethwe abantu abathathu abazaphatha ugatsha lokwethula kwemibiko kubandla leli. UChabango utshele umsakazo lo ukuba kuningi kuza kuqulwa kungakenziwa umhlangano omkhulu we-Congress. Uthi laba abafakwe ezikhundleni ezibona ngokwethula kwemibiko bakhethwe lidale le-Standing Committee. Kwenye icele abalandela umnumzana Nelson Chamisa othi ibandla leli ngolwesine bathi bazaqhuba umhlangano omkhulu kusasa eHarare lamalunga ebandla leli. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngokufakwa kwabantu laba ezikhundleni.
Kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba abakhulumayo ukuthi injini siphumile. Sokumele silungise injini sihambile, so sesizama ukuthi silungise yona leyo injini abathi siphumile sihambile. Yes, siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye baphuma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibele one center of communication, abakhipha umbiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise.
Singathi ngobani bolaba esikhuluma ngabo?
Silegqwetha u-advocate Ngobizitha Mlilo, ubekhona ngemuva kwethu, yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures, nguye ozaba ngu-acting spokesperson. Bonke lama amalokhuzeni ama-appointments they are on interim basis until we get to Congress, lapho abantu abazakhethwa khona on substantive. Uzadeputizwa ngu-Caston Mateu, u-member of parliament weNyanga, azodeputizwa ngu-Decent Bajila, u-member of parliament oweluveve wakoBulawayo. So ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime, but njengoba sishilo izolo ukuthi standing committee iyakontinua ihlala isenza further appointments. So abantu abahlale belindile ukuthi sizayenza big further appointments ngokuya kwesikhathi.
Ngizweke umnumzana Nelson Chamisa ememezela ukuthi ulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edale lephalamende. Singazuthi ngathi
kuyantenga ntenga, kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivosa ukulokhu umhawukela lowo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye, mana ngiyeqala ngihlangane labantu abakhe. Kodwa uphumile samfisela inhlanhla lapha sehambe khona. kodwa nangu inhliziyo elokhu intenga ntenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha. So simkhangele kodwa akulalutho luzatshintsha, kutsho ukuthi nxa esefuna ukubuya back ajoyine iparty lakhona sizamamukela ukuthi abe lilunga leparty uyabe sengasela position. Kodwa siyayazi imotive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba ngani ayekhuluma lama members of parliament because inhloso yakhe kayisafezekanga, ngoba inhloso yakhe yayingeyokuthi nxa ephuma yena bonke ama members of parliament bazamlandela, whether uye toilet kumbe uye church kumbe uye eningizimu uye enyakatho uye empumalanga, baphongulandela njengani ngabantu labana abangaboniyo abadalwa bengaboni. So akwenzakalanga khonokho. So yikho asezama ukuthi aye nasese aye ukuthi ngilandela nini, ngoba wayevele engabatshelanga ukuthi ngizaphuma, wayengazange akhulume lomuntu. Mhlawumbe wahlala phansi lemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba, wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqumo.
UMnumzana Sengezuchaba ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu loMnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe akade bengaphenduli umakhalekhukhwini. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology uMnumzana Stevenson Dlamini.
Okwenzakala kakhulu e-CCC yikubangisana kwamandla. Kuvamile nje ukuthi ku-organization kufike kwesinye isikhathi ukuthi abantu baba lomhawu lezikhundla. Okusuke ukuqale nje kuyindaba engathi kubangisana nje izikhundla lokukhulu. So kuze kwaletha ukudilika kwe-organization ye-CCC. Ngoba sesibona lo mongameli wabo sewabeka phansi umkhokheli we-CCC uNothamiza. Ekubekeni kweke phansi sokulethe ingxaki yona le yokuthi pho-ke la abade bengene ngetikiti lakhe, pho-ke yena nxa sezisusile laphana usho ukuthi labo sebesukile seqale iqembu elisha, kume mhlawumbe labo sokumele basho ukuthi basala lalo uChabangu osefaka abakhe. Konke lokhu kubisa ingxaki, kubisa la lokuntengantenga nxa sesikhangela kwezodemokhrasi nje, ku-undermine idemokhrasi nje.
Ye, kodwa nibona kuzani kuya phambili ibandla leli ngasuze lidabuke phakathi, kuzahamba njani?
Kuvele kule ngozi yokuthi lingaphinda lidabuke phakathi, ngoba sinazelela ukuthi vele kwakungathi coalition. Nxa sinazelela vele sisusa sayi-CCC ngathi yayihlanganise amabandla ake axabana emvakali. Ngakho-ke akula bufakazi ukuthi sebesele bodwa, kuyasala nje kuliqembu elizimele lingalakuxabana. Esingawukhayelela kulakho ukuthi iphinde futhi ixakululeke futhi yona le-CCC yeseleyo, ngoba nxa ingxaki ibiye ukuthi bebesola umuntu oyedwa ayikhona i-system adi khona, kuvamile nje ukuthi kuzosala kusiba le lo mkenke futhi ongavuleka.
So
singathi-CCC ngoba
singathi uChamisa sedose wayale wasenzela okwakhe, kuzathi phakathi khonapho liphinde futhi ibadlaleli lidabuke futhi, kunjalo sibi
selingaphinda lidabuke futhi. Njalo asikabile ubufakazi ukuthi bangaka abaza ama kuyochamisa futhi besuka khonapho kuChabangu. Bakhona abasahleli nje ecingweni abasafuna ukubona ukuthi ngathi amandla wela ngapi. Labo yibo abangalethi ukuthi iqhamuke phakathi futhi leyo thubu siyabizela. Silakho ukuthi umnyaka lowo siyaphela, siye sabona sibili, hhawu utshintsho oluningi phakathi kwethubu siye.
Abanye bathi ke bezongena impehlane, bathi bezongena impehlane phakathi khonapho. Hambe kungani kunjalo? Futhi badlele busayo.
Pho-ke abanye bangatsho njalo, asike sihle sithi hhayi ngamanga kumbe liqiniso. Siphinde sikhangele ukuthi kuvamanga nje ukuthi noma kuyimpehlane kuphela, impehlane eyidinga lapho engena ngakhona. Nxa ukuthi kungena impehlane kutho ukuthi kube le ndlela evulekileyo ukuthi ingene. Ngakho-ke mbonani bengayami ekutheni kungena empehlane, balakho ukulahlekelwa yokukhalipha bokuthi kusasa indlela abahlela ngayo ama-systems abo abe nokukhalipha okungathi kuphucukile. Ngoba ye kulo hlangothi oluthi kungena impehlane, kube nohlangothi oluthi hhayi bekuvele kungathi kulokuntengantenga ekuhawukeleni isigaba sokubusa nje khonapho. Ngoba abantu kuyavama nje ukuthi omunye umuntu abe lobuhwaba nje bokufisa ukuthi naye abe sesikhundleni sona lesiyana.
Ye, singathi-ke uChabangu sezibambe esidukwini yini, nguye sengumnikazi webandlalele.
Okwamanje ngathi ingakacaci ukuthi ake sithi ungathi usemnikazi, kodwa hayi amandla ayinfluence ulayo sibili ngendlela esikubona ngayo yesigaba singi azinika zona esokuba ngusecretary general ulamandla sibili angeke bawoyise ku-CCC phoke ukuthi ngubani osele ngumaqhuzu yikho kungacaci khona ngoba ngokwenza kwakhe kakhanya umuntu ofuna ukuba ngumaqhuzu phezulu mhlawumbe singathola lokuthi bakhona nje isandla semfene nje esicashe ngemva kwakhe yikho esiza kubona nje ngokuvela kwesikhathi kubana kathi mbani uvele efuna ukuba ngumaqhuzu.
UMnumzana Stevenson Dlamini ngocubungula ezombusazwe ezimele usebenza eNational University of Science and Technology. Umele iMount Pleasant edala lePhalamende uNkosazana Fazai Mahere uthi usetshile isigudla lesi akwaziwa ukuba abanye abakudale leli bazakwenzani ngodaba lolu. Usenjalo abathutshisi bathi umthethwandaba kumele ugwebe uMnumzana Job Sikala ukuba ahlale entilongweni okweminyaka emithathu. Kodwa abamele uSikala webandla leCCC bathi akumelanga avalelwe. Wethiswa icala lokuthuthozela uDlakela. Kukhangelwe ukuba uzagwetshwa kusasa. Usehlale entilongweni okwedlula umnyaka lengxenye. Umongameli Emmerson Mnangagwa usemhlanganweni we-Italy Africa Summit kulelo lizwe. Umhlangano lo ngowokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele Italy lamazwe ezwekazi le-Afrika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwedi kwezonotho uMnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe e-Common Market for Liberal Solutions. Yes, lethemba lokuthi siza wafake uri Joyce Ngwenya khonapho.
Avela ubudlelwane phakathi kwe-Africa lama-Italians kuvele kukhona, ama-Taliana kuvele kukhona. Siyazi ukuthi yiwo abakha i-Kariba Dam kule izindawo eziningi lapha abalungisisa khona i-leather tanning lasemarondela ngale bale company yabo kulama-Italian la company le. Ubudlelwane uvele bukhona phakathi kweZimbabwe le-Italy kodwa angiboni ukuthi ukuhamba kwakhe kwancedana ngoba vele ngale inhlanganiso kumbe singathi umhlangano wama-ministers abona ngeze-trade. Ngakho nje ngibona ngathi uceda nje isikhathi hhayi ubudlelwane bukhona vele bukhona abazange kuphela.
Ye ngazikhangela sibili ele-Italy kalisakele kwenze khonoko kwini ongabe kusenza ukuthi benze umhlangano le mkhokheli yamazwe aze-Africa
njengosithuthi abazake bakwenze ngoba phela sesiyazi ukuthi i-China yiyo esiyile-Russia basebevame ukuthi babe behlangana la labo omongameli be-Africa besenza umhlangano enjalo kodwa i-Italy amataliyana njengoba vele ngisitsho nje ukuthi bavele abantu abavele bedlelana le-Africa leZimbabwe ama-ties esilawo amaningi ase-Africa avela e-Italy. I-granite leyana ilitshilelana lalekhethwa elenziwa emtoko i-black granite vele emthetho wayo iyayihlala iqonde e-Italy ikuthi encekhatheni nje bafuna ukuthi babe ngabantu ababonakala labo bengathi bagijigijima kwenzela ukuthi bengehlulwa yi-China.
Ubona ngazani kwaba bengagijigijima bangangena ngaphi khathesi?
Hayi, ukungena vele kuyahlupha ngoba phela ngoba i-China ingenisa imali lezisebenzisayo into ezijibhileyo laba abanye abe-Europe abahlale bekhalakhala ngabo o-Eastern Pacific kulama-sanctions bavele intengo yabo ingathi ihlawulo yakhona ingathi phezulu abasoze behlule i-China.
Lo ngumnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe ye-Common Market for Liberal Solutions obekhuluma le-Studio 7 yaseHarare. Singahangene kusigaba esilandelayo siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lithi lizaphindisela kulandela ukubulawa kwamasotsha amathathu kwele Jordan ngawacatshangelwa ukuthi badlelana lele Iran. Abathathu laba babulewe izolo. Ele Israel leHamas bazama ukwenza isivumelwano esizakwenza ukuba kukhululwe abathunjwa iHamas ngomfumfu nyakenye. We'll be right back. ugatsha lwezempila kahle namhla lusungule uhlelo lokupha abantu imithi yokuzivikela kumkhuhlane wohudo ngesikhathi kumemetheka ngamandla kwezinye izigaba eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende usungule uhlelo lwe-cholera vaccination eKwazana, eDienview, eChiredzi lesigabeni seBohera okumemetheka khona ngamandla umkhuhlane lo. NgoLwesihlanu uhulumende wamukele abathi oral cholera vaccines angaba zinkulungwane ezingamakhulu phose ayisifica munwemunye 892,000 vaccines abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 71 sebebulewe umkhuhlane wohudo kuthi njalo abafike phose amakhulu amane 393 labo bacatshangelwa ukuba babuliwe ngumkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba selulemithi yokuvikela umkhuhlane wohudo eyedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Kusungulwe uhlelo lokuvikela umkhuhlane wohudo eHarare namuhla. Umnumzana Charles Dawangwa emele umphathintambo wezempilakahle uDokotela Douglas Mombeshora uchaze ukuba kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezehlukeneyo zibambane lohulumende ekulwiseni lumkhuhlane. Umgcini sihlalo wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lwezempilakahle lukahulumende uDokotela Mafios Siyamuchembu uchasisa ngesimo sawo kuleli dolobho.
Isisimo somkhuhlane wekholera kwelobulawayo okwakhathesi esibhedlela se-Stan Grove kulabantu abayisikhombisa abayi-7 abanatshwayo. Lokhu waqalisa ngomkhuhlane elizweni leZimbabwe ngo-February last year. Sesibe labantu abafika ama-23 edorobheni lakobulawayo esicabangela ukuthi bengabe bebanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kodwa abane kuphela yibo esibe leqiniso ukuthi babanjwe ngumkhuhlane wekholera.
Ingcweti wezempilakahle usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla.
Phangisa ukuba le-dehydration. Abantu bayaxwayisa ke ukuthi nxa umuntu ecabangela ukuthi kulesihudokazi lesi aphangise ayesibhedlela siyelatshwa ngokuthi odokotela abomongikazi bekufake i-drip ama-drip amaningi njalo uphinde uphiwe ama-antibiotics okubulala leso leyo ma-germs oyabe uwadlile.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ebonisa uzulu ngalo umkhuhlane.
Waqhawulana labantu wasekuthola ezandleni sesiyafaka emlonyeni sokungena ngize emathunjini. Kube sokusenza isihudo esikhulu kakhulu umuntu ehude ephangise ephuma amanzi amaningi ngaphansi. Amanzi la idiarrhea le kuthiwa amanzi akhona anjenge rice uthiwa i-rice water stool.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi balaso isibhedlela esibona ngokwelatshwa komkhuhlane wohudo.
Lequla labantu abasisebenza kobulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health ligoqelwa ngudokotela kuligoqela lamanesi lama-health promotion laba bantu abaguzela kakhulu ngezenhlalakahle ngempilakahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle. So ke laba bantu iqula leli selihambile laya eThorn Grove esibhedlela seThorn Grove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo. Limkhuhlane leli ward ke sebebonile sebefake konke sekukhona.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi labafundi ezikolo sebefundiswa kakhulu ngokuhlanzeka kanye lokuzivikela emkhuhlaneni onjengowesihudo.
Ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikele emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esandleni sechebutho. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale izwe lonke nxa abantu bengananzelelanga. Osokuqakathekile ukuthi abantwana kube bekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke ingadli bevele etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo ngoba ulutho vele umemetheke.
Uhlelo olusungulwe namuhla lukhangelelwe ukuba luzaqhutshwa kwezinye izigaba kusikhatshana esilandelayo eleZimbabwe lathola imithi le kunhlanganiso ezigoqela eGavi, iVaccines Alliance lezinye ziphansi kweye International Working Group. Mhlaka 26 ibandlela iZimbabwe ibinabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,951 ababanjwe ngumkhuhlane wohudo. Nimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kule Ivory Coast iqhubekela phambili kuhlandla lesibili second round, lapho iqembu elinqotshwayo lihle libuyele kibo. Amaqembu amakhulu kwezenguqu kuzwekazi le-Africa, iGhana, Cameroon leGibhithe ebhuqwe iDRC 8-7 ngembekwa izolo, wonke kunye le-Equatorial Guinea enqotshwe 1-0 iGuinea, lamanye asevalelisile. Kunjenje iMauritania ingqikelana leCape Verde ezingutshiki lobhanqa 0-0, kukanti ngo-10 ebusuku iSenegal kaSadio Mane idibana le-Ivory Coast. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kusasa uThenjiwe weNingizimu Afrika iBafana Bafana yaseSouth Africa iyabithobelane le-Atlas Lions yeMorocco enkundleni yeLaurent Boku Stadium kwele Ivory Coast. ELeMorocco elenza izibanga emidlalweni yenkezo yomhlaba ka-2022 World Cup eQatar, lapho i-Afrika khona kumasemifinals yalimncintiswano lidlamalangabi njalo liqede linganqotshwanga kusibaya sikaGroup F yemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Owake waba ngumdlali olodumo kuqembu le-Highlanders uzezomoyo uthi iBafana Bafana izabamba pha.
So, but Timber went 1 or 2, but Morocco,
Omunye njalo wakwadlala iqembu le-Highlanders le-Capes United uGift Ilunga Junior uthi imidlalo ye-AFCON ibonakala ukuthi ibhola le-Africa selithuthukile.
I-AFCON le-2023 tournament isifundisa ukuthi ibhola has improved, ukuthi selitshintshe kakhulu njengobona ama-big guns asephumile ku-tournament so early, kutshengisa ukuthi amanye amazwe lawo senjani aseyimphuvile kakhulu. So kuselela kithi lalo leZimbabwe ukuthi lalo libone ngendlela eyenzakala ngazo ku-AFCON. I-South Africa one of the teams lamanye bengiyisupporter, but ile big task ku-Morocco, but ama-chances akhona. Anything kuyenzakala ebholeni.
Ulungisani Khumalo uthi iBafana Bafana iyanqoba noma kanjani.
I-Egypt ikhitshe i-DRC singayicabangeli ukuthi yinto engayenza kwi-Egypt. Sikhangele uMohamed Salah singabantu esibabona emazweni bani, kodwa hayi kutshintshile. I-South Africa injiyana ngumdlalo abawudlalayo, hayi bangabopha ziqini labo bakhatshana.
Bangayitshaya iMorocco?
Bangayitshaya iMorocco. Mina yara ngithi iMorocco laphana yasuzi ingaphumi iMorocco neSouth Africa.
Owake waqeqesha iHighlanders uCosmas Sano Zulu uthi iMzansi izadliswa ukuba nomqeqeshi omhlophe.
Athe sebecoach 6 amakhiwa lawo becoach, because umuntu omnyama iplayer, umuntu omnyama baba sibanje, as long ukhuluma ngesilungu ungakhulumi ngolimi kamama wakhe. Nga ukhuluma ngesilungu kuhambe ekhanda lakhe, ungakhuluma ngolimi kamama kuhambe enhliziyweni yakhe. Ukuthanda sithenge into ofuna ukuthela zama tactics.
Indlalo yakhona edlalelwa kwele Ivory Coast ibukelwa kumabona kude emhlabeni wonke jikelele. Ngiyime Resido 7 ngobulawayo igama lami ngeza Jesus Banda.
Nansi isaziso esiqakathekileyo.
Silusizi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Wamanje songisikhathi sabalaleli.
Njani ngomhlalo mpofu lo khuluma kobarebare enkhaya embasha thanda ukungeleli bomncane uSupreme kwaphana embasha ngingeleli bomncane uLawrence Egoni abalandeli bakaStudio 7 ngingeleli u-anti ebhinga onamaja ngingeleli umamncane uGrace Harare ngingeleli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli bakaStudio 7.
Ah, Studio 7, asibingelele sibonge ukuba khona emoyeni, hawu. Asibuye sibonge njalo indaba esizithola mihla nemihla, hawu, kahle lokhu ukuthi sihlale singabaxhumene. Ngidika ngibulise nje bonke abangaziyo, labangangaziyo, abangithandayo nabangizondayo. Ngithi hhayi asiqhubekeni siphile. Obabulisayo Evans Ncube. Ntabukicholocho, zaya wabathuna, ya manje ya hili ngobula wahi. Mbuli selipi, yonye prazi ya Zefa, Yesus mani cholocho, kikula mtala, riba mbijalo. Mbuli se yonke mbuli yagi, wonke mbonke, hangike ngiba kaiti, siba nenga kulu. Kota niti mkosika isenzele mbuli, ambongi baba, ambongi msakazwe.
Hey, Studio 7, salubonani lonke. Sizwe sakithi emaNdebeleni liyaphila kodwa hayi, mina ngiyaphila. Ngiyaphila kakhulu bantu bakithi abahloniphekayo abanokuthula, abanothando. AmaNdebele amahle. Ngithanda ukubingelela nje uThobekani Ncube, Progress Ncube, Indokuhle Ncube, Zenande Ncube, labo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya. Ngilungisani Ncube lo okhulumayo, ngiyabonga danko.
Sibonge lapho umphathi wohlelo nakuwe msakazi obingelelayo lo oweni. Sibonge Ncube, ngithi sengathi ningayibamba kanjalo. Inkosi nibusise, iqhubeke ngomsebenzi wenu oye phambili. Masiye phambili mthwakazi, siyabonga.
Siyabingelela, sanibonani kuStudio 7 Steshi sasekhaya. Ya mina ngithanda nilobo bengithanda ukubulisa nkosikazi wami efulafusi lapha eLuigi sithobekile mlilo ngibuyalele lo mntanami uFana, ngibuyalele lo mntanami uTha, ngibuye ngikhuphuke ngiyeGwanda, ngiyebingelela osibale bami kunye lomamazana lapha eMashonomoshe uMasuku. Ngiphinde futhi ngibingelele abazawami lapho uOtfield noAustin nabanye nje abafowethu abanye engabalanga, kodwa hhayi
siyabonga kakhulu-keli kakuthi ngomvulo sonke isikhathi silo hlelo lokubingelelana. Ulivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.